Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musuwe chitatu kukadzi 19/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondo ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapasipoti akwidzwa ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then imagine the passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Hurumende inowedzera mutengo wepassport panguva iyo vakawanda munyika vari kuchema chema nekushaya mari.
Sevabereki vakaita mandate kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27 ende musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100% maexams okwira ne4000% kuramba takanyarara.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kuratidza svondo rinouya kusafara kwaro nekukwidzwa kwemari dzebvunzo yeO level neadvanced level.
Nice boy, sweet. Baba, mate, baba, tarira inguva. Oziroto, kazitayave. Chirimo mpungwa ndizo zvikopu andizo mpungwa dzekufunga rugare.
Nhasi tiri kupeta chirongwa nehurukuro yataita nemuimbi wechidiki Nice Boy pamwe nekuridza mimhanzi wake padamba refu rinoti zviroto iro richangobva mukuburwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota rakabvumirana nezuro kukwidza mari inobhadhariswa veruzhinji kuitira kuti vawane mapasipoti matsva. Izvi zvakaitwa panguva iyo veruzhinji vachiti vave nenguva yakareba vakamirira kuti vawane mapasipoti avo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende, sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mudare iri uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati dare remakurukota rakabvumirana kuti bazi rezvemari riburitse mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kuti patengwe zvinodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti kuitira kuti akurumidze kubuda. Mashoko amai Mutsvangwa akatsinhirwa negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe.
Mapasipoti akwidzwa ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then imagine the passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Vakazembe vakati vakanga vakabhadhara kare mari dzekutora mapasipoti havasi kuzonzi vawedzere imwe. Vanotiwo kugadzirwa kwemapasipoti nenguva kuri kutadzikwa nekuti bazi ravo harina zvikwanisiro zvinodiwa sezvo vari kutatarika kuwana mari dzekunze.
Tichabvumirwa nehurumende kuti ichatipa mari yekuti titenge zvinodiwa zvatinotenga zvinobva kunze kwenyika zvinoita kuti mapasipoti edu ave secure. Saka tine kamari katanachikumbira kuti kakwanise kunge kachitibatsira kutenga mishini, tiwedzere capacity production capacity yemishini yedu, tiwedzere zvakare makonzerwa atinohoda. Kabineti yatibvumira, tinoda kutenda kabineti kuti yatibvumira kuti aiwo mari iyoyo treasury vatitsvagire matipe tikwanise kuclear backlog.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza vatori venhau kuti hurumende itori nemari iri kudiwa iyi. Vakazembe vakatiwo kana vakapihwa mari iyi vanoda kusvika muna chikumi wegore rino vagadzira mapasipoti ose asati abuda anosvika zviuru mazana mana. Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo vanhu vazhinji vave nenguva yakareba vakamirira kuti mapasipoti avo abude uye vazhinji vachirara mumitsetse yekutora mapasport munzvimbo dzakasiyana munyika yose. Asi mutevedzeri wemutauro webato rinopikisa reMDC Valuk Tamborinyoka vanoti havaone kuwedzerwa kwemari yemapasport kuchibatsira. Zvichakadai, dare remakurukota rakawiriranawo zvakare kuti vese vane migodhi yavasiri kubhadharira mitero vachatorerwa kana vakasvika mukupera kwakubvumbi vasina kubhadhara mitero kuhurumende. Izvo zvinotsinirwa negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando, avo vanoti vese vasina kubhadhara mitero yavo vane mukana wokuita izvi munguva yakatarwa nedare remakurukota nezuro.
Mutemo wedu weMines and Minerals Act unoti izvo vanhu vese vana maclaim vana mining title gore roga roga unofanirwa kundobhadhara mutero wokuti urambe une maclaims iwawo. So vanhu vawanda vasiri kubhadhara mari iyoyo, saka hurumende nekuti aiwa tofanira kuti tevedzere mutemo kuti munhu wega wega anosungirwa kunge achibhadhara mari iyoyo yomutero. Saka vanhu vose vasina kubhadhara mari vanopuhwa kuti 30 April usati wasvika vange vabhadhara mari iyoyo, nokuti ndizvo zviri pamutemo.
VaChitando vanoti vanhu vasiri kubhadhara mitero yavo yemugodhi kuhurumende vane chikwereti chinodarika mamiriyoni maviri emadhora. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti rakasvitsa gwaro kumapurisa nezuro richiazivisa nezveuronga hwaro hwekufora richienda kuparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pekukwidzwa zvakanyanya kwemari dzebvunzo dzeordinary level neadvanced level gore rino. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakazivisa mapurisa kuti vachafora nemusi wa27 kukadzi senzira yekuti paramende ipindire sezvo vabereki vakawanda kusanganisira varaidzi vane vana vari kunyora bvunzo idzi vasingakwanisi kubhadhara mari dzavakudiwa idzi. Boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe, School Examinations Council, ZIMSEC, rakazivisa kuti mari dzebvunzo dzeordinary level dzakwira kubva pamadhora 15 kuenda pamadhora 100 pagwaro rimwe chete, kuchitiwo dzeadvanced level dzakakwidzwawo kubva pamadhora 26 kuenda pamadhora 351 pagwaro roga roga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa kana atambira gwaro reptuz. Jonga kandiye miri weStudio 7 aita hurukuro navamajongwe kuti tinzwe zvavari kuronga.
Ndipo ndechekuti maexams dzakakwidzwa neZimsec. Saka varairidzi sevabereki vakandiita mandate kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27. Ndi musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100%, maexams okwira ne4000%, kuramba takanyarara. Chepiri ndechekuti tinoda kuti parliament ikwanise kuudzawo president Mnangagwa kuti ii zvinhu zviri kunetsa, we can't survive. Vana vevarongo vachatadza kunyora maexams. Magirl child ndiye achava victim hombe, nekuti mubereki anenge aine mwana mukomana nemusikana achaopta kuti mukomana aende musikana afari. Poitawo vabereki vane vana vanenge vaine disability, vana ivavo vakutongosacrificewa kurevaizokuti hatingarambi takanyarara education ichivandalizwa. Nepamusana pekuti maexams hafaniri kukomodifaiwa, they are not supposed to create an exam industry. Vana vanofanira kunyora because ndo geti racho rinovaita take to prosperity. Saka kana geti iroro rikavharwa, nepamusana pekuti pane vari kuda kudya hationi tichienda mberi. Nesaka tiri kudimanda kuti exams must be made accessible ende vana vanofanira kunyora vati vanza kuafoda. Vana nherera dzinochengetwa nanambuya nanasekuru kumusha uku voitawo sei?
Saka munoona here imi kuenda kuparamende iri iyo nzira chaiyo ingagadzirisa dambudziko iri?
Ngatinzwananei, hapana nzira chaiyo chaiyo, nokuti kana zvinhuzve kuti pana nzira chaiyo chaiyo kutoita kuti zvinhu zviomarare. Best way ndeyekuti tikuda kuti malegislator aunderstande kuti maconstituents vakavavhotera vana vacho vari kumaruzevha nemumaguta mavachagonunyora maexam ndechekutanga. Saka parliament tuda kuti tikwanise kuti parliamentary processes dzudze executive systems kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, issue ingai adreswe.
Ko iyo hurumende iri kuti panyaya musati maenda kuparamende mamboidzo here kuti munge muchiengaja mapazi anobata nyaya idzo dzedzidzo?
Ichokwadi ichocho ndokumazi zuro kana makatarisa padande mutande rangu reTwitter, ZIMSEC yakandinyorera tsamba ichitaura iyo kuti mamwe maunion akanga ariko kwakaitwa musangano wekuti maexams akwidzwa. isatina kudanwa sezvo vanogara vachiti ezva hatikoni kunyarara zvino zvichishatira vatinotungamira nehama dzedu saka tinoramba tichingotaura kuti kana vaitida kuadresa maproblems edu ngavateerere kune vanhu vanonge vachireza maissues iwayo tiripo nechekuti hatinganyarari zvinai vakomana nekuti zvinhu zvanzi zvakwira saka zvese ngazvikwire kwete ngavaadrese maproblems evashandi maproblems evarombo ende hatigoni kunyarara vana vachidisadvantagedwa bumbiro remutemo rinoti access to education inofanira kuwanikwa nemunhu wese kana access to education yacho risawaniki zvoreva kuti hurumende haisi kukwanisa kuprotekta macitizens ayo ngavaprotekte mainterest emapuwa citizens.
Avo vanga vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bepa nau Rechronicle rine nyaya inosiririsa zvikuru inoti iyo pane mumwe murume wekuLavendale kuUmuguza. Murume kumuguza uyu akatemwa akafa nemusi wemugovera manheru nevarume vatatu vakamurwisa nematemo apo akaedza kumisa varume ava kupinda mumba yemuvakidzani wavo mushure mekunge mwana mudiki aive mumba umu aridza mhere. Vatulani Ndlovu ava vane makore makumi mana nemaviri uye vachishandira kambani iri pasi pezesa yeZimbabwe Power Company vanonzi vakatemwa kakawanda kumeso mumusoro pamwe nepabendekete ravo rekuruboshwe. Mapurisa anoti akasunga varume vatatu ava Ronald Masopo uyo ane makore makumi maviri nemaviri, Polite Kanye uyo ane makore makumi maviri nemana pamwe naTalent Ngomo uyo ane makore makumi maviri nemana. Mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Abednego Ngube vanoti varume vatatu ava vakasungwa nezuro. Yasvika nguva yekuti tichienda kwamuri imi vatereri tichikupaiwo mukana wokuti mutaure zvamunoda kukwanisa kunge muchitaura zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe. Tiri kuonawo zvakare kuti kune vari pachirongwa chedu chino vatijoina tichiti mangwanani akanaka vatsigiri weStudio 7.
Nasera sei vashamarire weStudio 7. Ini ndinoitwa Piri ndiri kukwekwe. Upenyu hwavo mawedu wei hamunanga kwavaka dai vazamawo kudzora mwoyo wavo ndo vari kuonesa mwoyo nokuti ndo vari panyanga. Dai vazamawo kutaurirana neumwe wavo kuti vanotigorarama zvakanaka zvinhu zvadhura zvina asi kana kutombotengeka zvatenda hangu.
Ngoma wangu mukungwa wangu mwakadikwa apo.
Nyaya yamataura mukoma wangu yekuti kuremekedza 21st movement haisi vamwe hatichatombodi kuzvidzwa bhozi maronda atakatosirwa nemudhara kutogara tazvisiya nezvekurangarira nezvake zvitori nani bhozi mukatarisa isu maeji edu echidiki hapana akamboshanda kana muindastry chikutungamiri chavo chakasiya vatiitira ichi saka hatitomborinei nezvekurangarira vanhu vakaita sana Robert kana tingatorangarira Mandela bhozi izvo tiri muSouth Africa kutoziyawo indastry neSouth Africa kutoziyawo kutoti kune indastry South Africa sinziri izvarwa 1982-81 hatinobvira takambopinda kana muindastry kura kusvika panapa kuzopinda muSouth Africa kuziya indastry baba saka hatimbofa tikarangarira zveutungamiri zvakadaro vanorangarira zvavo vakapusa mwoyo yavo ngavarangarire isitotorangarira Mandela bhozi yakasiya agadzirira vana vake nesu vazukuru vekumanext door nhaka yekuti kuziyawo indastry mune munyika yavamwe maita zvenyu maita zvenyu ndotenda zvangu muri kutaura natafadzwa chiwenga ndiri muno mucape town kumusha kuhwedza kuchigondo kwachiwenga kwachiikoko
maswera sei vana Jonga nekuru yenyose Studio 7 ini ndinorwadziwa chaizvo ndine shungu chaizvo kune avo vanhu vezano vanogara vachingovhutira zano nguva dzese havaoniwo here kuti hakuna chipatara chezano hakuna chitoro chezano hakuna chikoro chezano zvinhu zvese hakuna zvezano tinongotambura tose uMDC anotambura iye wachakavhutira zano wache anongotambura saka handizvoti zvinomborevei havaoni here kuti zvavari kuita tirikuendesa nyika kumawere. Tadi kungozama zvimwe zviitwa iye zvinotarisa imone kuti chikoro chipatara takakuti zvese zvazvo zvese chikafu zvese hazvisi kubatika pamusana pevanhu vezano. Zvino tinongotambura tese chitoro papi papi pese tinongotenga tisingotambura asi zvese zvavazvioni zvakaoma zvakaoma.
Pastudio 7 apo makadiko vana mukoma Jonga, tine maovetrans akawanda nemajibha nana chimbwido vakawanda vanoti saiveko kuhondo asi hatisatambonzwa kana umwe chete anoti ndakanga ndiriko kukura hundi payakanga ichisvika kumatembereni iyo yakazoitika kumashure kwehondo yechimurenga. Saka ipapo vanondinetsa kuti vanhu vakatora vekuhondo yechimurenga ndo vakatowanda kudarika vakazorarama munguva yegukura hundi kuvanhu vakanga vachipara mhosva dzerudzikowo. Handizivi kuti munopaonawo sei ruzhinji ipapo. Zvakare tine nyaya imwe inondinetsa yekuti inenge ichida hurumende kana minista of defence atitsanangurire kuti pamauto akanga achienda kuDRC pakave nemacasualties mangani kana kuti pakafa vanhu vangani. Nekuti ukateerera chero zvirongwa zvimwe zvinobuda kune dzimwe nyika unotonzwa dzichitaura pachena kuti mauto edu afa maviri kuAfghanistan kana iri America kana kuti matatu kana kuti kune vamwe vakuvara nzvimbo yakati kwavanga vachishandira. Saka edu mauto hambotauri zvokuti kana ikuru kuti yakanga iri nguva yavamugabe vachitonga nechisimba iye zvinokava nyika zvayo vanoti yave new dispensation ngavachititsanangurira kao kuti iwo sei zvavanoti vanogona kutonga nyika yedu yakanga ichifamba sei payatumira mauto paimbofamba ngani kuchikwara vangani nekuti vanoti vanhu vaitungamira nguva iyo vaa vasingazivi zvavaiita.
Makadiko makadiko vashamarari mose vepastudio 7 ini zita rangu ndinonzi Madzibaba Chubwe. Madzibaba Chubwe ndinogara zvangu muno muSouth Africa ndichiraramira zvangu ndere musta. Inini nhau yangu ndida kutaura nenhau yegaraji yamasafe station anonzi Mazuva anonzi Zuva masafe station ayo kuti ko zviri kumbofamba sei kunyimunyika yeZimbabwe imu kuti mamwe masafe station yotengesa peturu nemabhondi Zuva garaji yotengesa nema US dollar zviri kumbofamba sei chii chanyanya kukosha kune garaji kune masafe station anonzi Zuva ayo chii chanyanya kukosha yasiyane chine mamwe masafe station vandoda kunyanya kuziva izvozvo kuti ko zviri kumbofamba sei munyika yeZimbabwe.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asine nechekuita nestudio 7. Tinokukukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465038 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa muChina nechirwere checoronavirus wasvika pazviuru zviviri nevana. Vanhu vakawanda vachinzi vari kufa mudunhu reHubei uko kwakatanga kuputika chirwere ichi muna zvita gore rapera. Vanhu vechitendero cheYazid muIraq vari kutsvaga nzira dzekuti vawane rutsigiro rwakakwana muparamende yenyika iyi pamutemo uri kuda kurongwa kuumbwa une chinangwa chekutsigira vechitendero ichi. Zvikuru vanhukadzi vakakwanisa kutiza muunhapwa hwechikwata cheIslamic State. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo avo vari muEthiopia mushure mekushanyira Senegal neAngola murwendo rwavo rwekukurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisimbise ukama hwadzo neAmerica. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvina fundo Elliot Masocha vanoti kudyidzana kweAmerica kunobatsira nyika dzemuAfrica kupfuura kudyidzana neChina. Tanonoka Hwande weStudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo Masocha pamusoro perwendo rwekutanga rwavaPompei kuAfrica.
Ndofauna sokuti panhu pakarura machaizvo pa rwendo rwavo rwavakainda vane mamwe ma businessmen mukati mavo vane chinangwa chokunoona vatungamiriri venyika zvekare neva ma business kuAfrica ikokoko saka tichiona kuti mari inotsvagwa nenyika dzose dzapasi rose inohuremu kunodiwa kutenga zvokunze mukati mokutengeserana kuti ndee US dollar chikurudziro chavo chinofanira kuremekedzwa zvikuru kuti vari kuti aiwa tarisai kwatiri isu kuAmerica kunouku tisu tine mabhizinesi mamwe anomukurumbira mukatarisa zvinhu zvose zvinobva kumafoni anobvira kuno kuAmerica nezvakawanda wanda vana Facebook vese saka vari kuda kuti vapindire China yavari kuona ichinyanyo kumhanya chaizvo muAfrica omu kukama ikoko ngakukurudzirwe vanhu vawane mabasa mabhizinesi okuAmerica aindi andotanga mao mabhizinesi kuinvesta muAfrica.
Iyo America ingamisa sei China iyo iri kuvaka ukama nekudzidzana nenyika dzemuAfrica zvinomutsindo
zviri kutoita vapompeyo izvozvi ndo danho guru ravangakwanisa kumisa China kuti vakaenda vomene kuAfrica kwacho kana purezidendi weAmerica akazowanawo mukana wokuinda womene kuAfrica kwacho pamwe chete nokudaidza vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vehurumende nevamabhizinesi kuti vauye muno kuAmerica vatsanangurirwe kuti ukama ihwohwo hungapfudzwa sei kudarika ukama hwechina nokunyange tikatarisa zvinhu zvinogadzikwa kuAmerica nezvinogadzikwa kuChina tinoona kuti zvinhu zvinogadzikwa kuAmerica zvine zvinhu zvinomukurumbira zvinhu zvinogara kwenguva yakareba kudarika zvinhu zvokuChina.
Kunyika dzeAfrica pane mutsauko here pakati pekudzidzana neAmerica kana kuti neChina?
Pane mutsauko mukuru zvikuru sokutaura kwandambotaura kuti kana tichitaura pamusoro pemari pasi rose tinotaura paUS dollar ndiyo inonzi mari inodiwa nenyika dzose saka tikatarisawo kuChina mari yeChina haina mukurumbira kudarika mari yeAmerica zvekare rinonzi business kudzidziswa kwaro nokuitwa kwaro kana nyika dzeAfrica dzikatedzera maitirwo anoitwa business kuAmerica dzinobudirira saka ukama hweAmerica ndo kunofanira kukosheswa chaizvo nenyika dzeAfrica zvikurusa.
America chainofanira kuita chikuru kunyika dzekuAfrica chii kuitira kuti vapave nekudyidzana neukama hwakasimba?
America inofanira kukurudzira mabhizinesi ayo kuti awedzera tinoti mainvestments aya maforeign direct investment vachikudza makambani avo agara arimo nechekare muAfrica imomo pamwe nokukurudzira mamwe makambani ari uno kuAmerica asati aziva zvokuenda kuAfrica kuti vainde vandoinvesta kuAfrica. Tikatarisa South Africa yoga pachayo ine over 500 companies dzokuAmerica. Kambani idzodzo dzikaendawo kune dzimwe nyika dzomuAfrica dzichikudzawo inzenesi adzo munyika meAfrica imomomo. Africa inobva yasumuka, America inobva yasumuka, pasi rose rosumukawo zvekare.
VaTrump mazuva mashomanene apfuura aya vakarambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzipinde muAmerica. Izvi zvinoitei mukudyidzana kweAmerica neAfrica?
Zvine kakuvhiringa rukama ihwohwo kuvhidzana tichitarisa kuti imwe yenyika yakaiswa palist iyoyo yokudzivirirwa vanhu vayo kuti vave kuAmerica inaNigeria. Nigeria ndiyo ine vanhu vakawanda muAfrica mose kudarika imwe nyika yemuAfrica zvinoreva kuti ndo kune maketi hombe yezvinhu zvingava zvinobva uno kuAmerica kana zvamaAmerican company. Saka ndakafara chaizvo kunzwa vapompeo vachiti tichaongorora ipapo patakaita ipapo tinoona sokuti takakanganisa nokuti vanenge vakazozviongorora vakaona kuti aiwa tikadero tanyanya kutsika ukama hwokuAfrica uku nokuti dzimwe nyika dzichasapotavo idzodzo nyika taiswa pazvirongwa izvozvo kurambidza vanhu vazvo kuti vavuye unoku zvobva zvoita kuti mabhizinesi okuAmerica asakura maafrica.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha avo vanodzidzisa paDeVry University kuOhio vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Muimbi wechidiki Sanfrey Unganai uyo anozivikanwa nerekuti Nice Boy akabura damba refu rake rinonzi Zviroto iro riri kutambirwa zvakanyanya nevakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Baba manje papa tarira inguva Zviroto zazayave Chirimo mungwa, nizo zikopu, andito
Kuimba last year muna February 2019.
Ndo pamaka tikisa dambari free kutanga apa?
Ndo panaka tikisa dambari free kutanga rikabuda muna June raenzi muno wenyama batari na kupinda muanu zvakananga naka.
Chiko nzero chei?
Ndanga ndisina market. Deni ndisina mari dzokukwanisa kupusha album racho saka ndakangori chengetedza.
Makazotsikisa rimwe damba refu here?
Ndakazotsikisa damba refu rine
zviroto. Ziroto, ziroto mariwe, mariwe. Ziroto, tarirai yave, papa. Ziroto.
Riri kutambirwa sei?
Ziroto yatambirwa nevanhu zvakanaka.
Ndiri kuona kuti makwanisa kuzoisawo video yekambo ikaka makange muchibatsirwa nani manja.
Ndakatsvaga mari yacho ndega kungobatanidzawo kasho makanda andinako dongowana vanhu vaikwanisa kundibatsira vanga vanakirwa nenziyo yacho.
Makukwanisa here kuita mashows manje zviri kufamba sei?
Mashows so far ndakamboita pandakamboenda kumasvingo ko muna December 2019. But so far, hazvisati zvanatsoita nenyaya yekuleka financial kuti music yangu ikwanise kusvika muvanhu, ikwanise kuwana access yekurira kumaradios. Kumaradios uko kunoda uchikwanisa kundosiya nziyo dzako vachikuziva, saka handisati ndava kuzikanwa.
Asi iko zvino kamunenge maane mukurumbira manje?
Mukurumbira unotanga kare. Ndingangoti last week pandakazokwanisa kutaura neimwe inonzi Shema TV, ndoyandakakumbira kuti vandiisirewo vhidhiyo rangu sezvo vanga vachitadya asi vakati sezvo usina mari mwana wamai ndokuitira mahara. Ndo pandakazotanga kuona vanhu vachiresponda kubva kusocial media vachiuya kunamba dzangu.
Ndapfutse tariro ngashaya mugariro ndoshaya chimiro. Paulida Pereira, Mashoko Terera, Rudonda Merera, Negandi Merera, Uopendo Rota, Unana Tashota, Dizoto Kondera, Timangu, Andiko Mukandi Chichema, Dochema, Dochema, Tambo Kona Une.
Imi munoita basa rei?
Ini ndinosevenza mutakishopu.
Pamunenge musiri kushanda apa ndo pamune muchitsikisa zvenyu mimanzi?
Ndo pandiri kubika mimanzi ndichigara patakishopu. Kamari kashoma kandawana ikako ndongotsikisawo nziyo dzangu.
Baba, jenzi ndanzwa, ndekurota, rugare kuhope. Saka zvino ndiyo yava kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
ndichifamba ziroto ziroto mariwe mariwe ziroto tarira yave papa
ziroto mumanzi womimbi wechidiki Sunfrey unganai uyo anozivikanwa nerekuti Nice Boy achitaura ari parunhare ari kugweru na Blessing Zulu West Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mboja, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kuona nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro mangwanana nhasi. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina. Tandekile mhlanga achikupai nhau dzendebele.
So we see